mashoko ataurwa navakhandoni, mashoko akanaka chose, mashoko anokurudzira kuti tive nesarudzo dzakachena, tive nesarudzo dzakanaka. Asi ari mashokowo zvakare anoita kuti vatongi vayeuke kukosha kwavo panguva yesarudzo. Kazhinji tinoona kuti mhirizhonga inowanda munguva yesarudzo. Chakakosha ndechekuti kana zvaitika saizvozvo, vatongi vanofanira kuchiita basa ravo nemazvo, vapingatarise kuti uyo abuda mbamani, uyo ndiani. Kazhinji panoita makompleni ekuti vatongi vamwe vanenge vachitora imwe iyi, vanenge vachiita sekunge vanomuikidza vamwe, zvinhu zvisingatarisirwi. Hapana kumwe vanhu kwavanogona kuchemera kunze kwekumatare iwawo. Nokudaro mashoko iwawo akakosha, nekuti pasi rose vanhu vachange vakatarisa kuti sarudzo izvozvo zvichafamba sei.
Munoona here kurudziro iyoyi iri inotambirwa kana mashoko iwayo akalon achitambirwa nevematare?
Pane dzimwe nguva dzekuti panoita fungidziro yokuti vatongi vanenge vari kutya ziva kuti vanenge vachinzi vanotyei. Asi dzimwe nguvawo tinoona zvakare kuti matare anongodhira nenyaya dzomudzindo wazee dzakaitwa. Ehe, pane mamwe atinoti pachirungu macontentious cases nacontentious issues. I think case yava Job Sikala iri kuzivikanwa vagarisa muusongwa, ende kashoma kuti titaure nyaya matongerwo enyika nesarudzo tigorega kufunga nezvayo, nekudzipa nguva sene tinoiona. Asi dzine nguva tina maconcerns echokwadi.
Ivo matare akagadzirira here kana kuti ane zvikwanisiro zvinodiwa here zvinoenderana nekuti vange vachibata nyaya idzodzi zvikuru dzesarudzo idzi?
Kazhinji matare tinozoona kuti kana election yosvika panodesignatwa anonzi maelectoral court anozodhila nemaspecific electoral issues. But mamwe maissues acho aripo like electoral violence tinoaona achienda kukoti. Handifunge kuti ndinganyanya kupomera mhosva matare, asi ndinonyanya kupomera mhosva mututisi mukuru prosecutor general anova iye anoendesa nyaya dzinenge dzisina kuibva kumatare kazhinji kacho.